Achigaro veZimbabwe Electoral Commission, Justice Priscilla Chigumba, vazivisa kuti ZANU-PF yakunda pasarudzo dzeparamende kuchiredzi East, Wedza South, Mashingo West, Mashingo South, Mudzi North neMarondera West.
In respect of Marondera West constituency, the results are as follows. Maslin Kunaka of the Zimbabwe Partnership for Prosperity Party received 597 votes. Maishwariwa Amon of the MPP Alliance received 5,400 votes. Mari Adam of the People's Rainbow Coalition received 69 votes. Mavunga Richard Godfrey, an independent, received 559 votes. Zokwani Chivero Sandy, an independent, received 90 votes. Kanya Izet, Piwe Elizabeth of ZANU-PF received 7,619 votes. And accordingly, Mukanya Izet, Piwe Elizabeth of ZANU-PF party is hereby declared duly elected member of the National Assembly for Marondera West constituency.
MDC Alliance yakunda kugwanda Central munyori wezvemutemo muZANU-PF vamunyaradzi Paul Mangwana vati vafara nezvabuda musarudzo parizvino.
Marizausa ari kutifadza somusangano weZANU-PF ari kuratidza kuti makandidhetsi edu ari kubudirira. We just hope that zvinoramba zvichiitika kwese kwatinenge tichikubvisa.
Munyori mukuru muMDC unotungamirirwa navaNelson Chamisa vaDouglas Munzora vati pachine mutambo uye vane zvikwata zvavo zviri kuunganidza zvabuda musarudzo kubva kumatunhu ese.
Kwepataurwa marizausi emaconstituency 7 chete, pamaconstituency 7 ipapo tiri kuona kuti MDC Alliance tine constituency imwe chete iripo Gwanda Gwanda Central, asi pachine marizausi achiri kuuya, saka tichaona tichibva tichabva kuti timu dzedu kuti dzinoti chizi paground.
Kunyange hazvo zvabuda mudunhu ravo reHarare Central zvisati zvaziviswa, vamwe vange vachikwikwidza munzvimbo iyi muzvare Linda Masarira vaudza Studio 7 kuti vakundikana uye vatambira zvabuda musarudzo.
Vanhu vavhotera zvavanoda, ndinovimba kuti havazochema naramangwana, nekuti kumashure kwanokuzva kwavakabva munhu agona kunokunda muHarare Central constituency munhu asingapinde muvanhu, asingataure muvanhu, munhu wavanoziva kuti haana chaanoita. Saka naizvozvo ndozvido zvavo, ndozvavada, saka vachaita sei? Vachawanawo zvinoenderana nezvavasaru.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kuZANU-PF vatafadzwa mugwadi vaudza Studio 7 kuti vari kufadzwa nezviri kubuda musarudzo.
Ende sezvamangonzwawo, bato guru romunyika yeZimbabwe, ndinoreva kuti guru panhamba yavanhu matozviona ratanga kutungamira. Tihatinganyanyoda kutaura zvinoenda mberi nekuti tinopedzisira tovana unge marizausi, asi ndirangozivisa vanhu vemuZimbabwe kuti aiwo zvinhu zviya zvatanga, vamunangagwa vatanga kutungamira. Ende zvapo ndo zvabuda zvatinoshanda nazvo so far, ende zvinotitaridza kuti ramangwana ramakajeka rekuZimbabwe remaoko akachengetedza.
Justice Chigumba vati vachazivisa zvimwe zvabuda musarudzo mukati menguva shomanana iri kutevera. ZANU-PF neMDC Alliance ndiwo mapato ari kutungamira musarudzo. Kunyange hazvo zvabuda musarudzo zvisati zvaziviswa zviri pamutemo, MDC Alliance iri kutungamira zvine mutsindo mumaguta nemadhorobha akawanda, ukuwo ZANU-PF ichitungamira zvine mutsindo munzvimbo dzakawanda kumaruwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.